Dare remu Petersburg raramba kutambira chikumbiro chavazuma richiti kurwara kwavakataura kune unotsigira izvi mugwaro ravo. Magweta ehurumende akanga apikisa achiti vazuma vafanire kunzwirwa tsitsi sezvo vachityora mitemo yenyika. Mutauriri wezuma foundation Muzwane Lemanyi audza vatori venhau nhasi kuti kutadza kubudirira kwavazuma pachikumbiro chavo hazvina zvakanyanya nyazva zvinoreva sezvo vazuma vakazvipira kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Nhasi vatsigiri vavazuma vange vachiratidzira kusafara kwavo nemutongo uyu muguta reDurban nePietermaritzburg. Vazhinji vavo vange vachivhara migwagwa, kupisa matai, kutema dzimotikari pamwe nekurasa marara mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana paine vasungwa zvichitevera mhirizhonga iyi. Zvichakadaro, hurumende yeSouth Africa nezuro yakadzosa zvechisimba kuZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe 220 zvanga zviri panzvimbo inochengeterwa vapoteri yeLindela Detention Center. Vanhu ava vanosanganisira makoronyera vasina magwaro uyewo nevakange vambopiwa mvumo yekupinda muSouth Africa asi vakazogarisa munyika iyi. Mukuru wepamahofisi emuzinda weZimbabwe muJohannesburg amai Melody Chaurura vanoti hurumende yeSouth Africa inodzisira kumusha vanhu vanosvika zana pavhiki rega rega asi haina kukwanisa kuita izvi kwemavhiki maviri apfuura nekuda kwezvimhinga mupini zvakasiyana siyana. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemuitiro wehurumende yeSouth Africa wekushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kazhinji South Africa kana ichiita madeportations inoita sokuti yakangonangana namaZimbabweans kashoma kuhwa kuti vedzimwe nyika vari kudzosekwa kunyika dzavo.
Vashumba vati dai South Africa yambomira kudzora vanhu panguva ino yechirwere checovid-19.
Tatichingotarisira kutiwo zvinhu zvidzikame vambomira kudipota vanhu nokuti ipapo ndopakaoma zvinowedzera kuti chigwere chiwandisei.
Nengo yeZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vati South Africa ndiyo isingade kupa vanhu ava magwaro.
Tine kushushikana kukuru nemadeportations ari kuramba achiitwa. Hurumende yeSouth Africa ndiyo iri kukonzeresa kuti vanhu vagare munyika muno vasina magwaro akanaka kana kuti vanhu vatendera kugara munyika nokuda kwokuti bazi ravo reHome Affairs harisi kubatsira vanhu kuti vagone kuwana magwaro aya. Vanhu vazhinji vari kuapply for asylum asi havasi kukwanisa kuti marefugee center vakavharwa uye mapemits hakuna.
Asi kudzoswa kwevanhu ava kunoitika mushure mokunge South Africa yazivisa kuti vose vakashanya vane magwaro asingachashandi kubva musi waChivabvu 30 vakange vapiwa mvumo yekugara munyika kwemwedzi mitatu kuvanhu vakatadza kubuda munyika panguva yelockdown yekutanga. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.